Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina kubvumbi 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC njiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri yeZimbabwe yobatana muJohannesburg mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Dare ra Major Street muHarare nhasi rapa mutongo wekuti muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabhadhare mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika pamhosva yekutyora mutemo wewanano. Vatendi vechiKristu vofara kusangana kekutanga mumakore maviri munguva yakakosha muchitendero ichi yeEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri yeZimbabwe yabatana muJohannesburg muSouth Africa mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanga varipo pakuchema nekuonekana navanyati nhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichabatsira mukuradzikwa kwavanyati kuBulawayo uye mutumbi wavo uri kutarisirwa kuenda kuZimbabwe nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri avo vati vari kuedza kuita hurukuro nehurumende yeZimbabwe neSouth Africa nezvekusagadzikana kwaita zvinhu muSouth Africa kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zvemuAfrica.
Kuno kuchakamira semuitikiro wazvanga zvakangoita mazuva maviri matatu apfuura kubva pashaika mukoma yeofisi munzvimbo yeGipsloot muSoweto. Vanhu vakawanda zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vari kutaridzawo kuti havasikunzwa sekuti vakachengetedzeka. Tiri kuramba tichiwana nhare mbozha dziri kupinda vanhu vachitsvaga rubatsiro kuti vangabude sei munzvimbo dzavari kwechinguva chipfupi kana kuti zvamuchose vamboenda kunzvimbo dzavanofila kuti vari safe. Saka dzichiriko nzvimbo dziri kutaridza kuti matensions achakati kwirei. Zvizvarwa zvemuno nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika havasi kunyatsodyidzana zvakanaka. But chatanga kuitika chandingati chinotipa tariro yekuti zvinogona kugadziriswa kusumuka kweutungamiriri.
Mungapa muenzaniso.
Takutanga kuona masangano akati wandei munyika kuburikidza nevemu ANC takaona veSACP zvichisvika kuna president vachitaura kuti aiwa iyi haisi iyo nzira yekugadzirisa matambudziko. This is criminality nekuti nyaya dzemhosva dziparwe nemunhu nekuti foreigner kana kuti anobva kune imwe nzvimbo, but dzinoparwa nemunhu nekungotiwo anopara mhosva.
Sei izvozvo zvakakosha vamutandiri?
Izvo zvakakosha nekuti zvinotibetsera kuti tisiye pachena nhunzva tunzva dziri kutora mutemo dzichiisa mumaoko madzo, uye kuti tive netariro yekuti izvi zvinogona kugadzirisika. Utungamiriri huchitaridza utungamiriri vachidzidzisa macommunities kuti aiwa tine nzira yekugadzira maproblems anenge achinetsa nayo. And iyoyo nzira ndeyekuregera vanochengetedza mutemo kana kuti vanoonekwa nezvekuchengetedzwa kwemutemo vachiita basa iroro.
Sesangano reselo zvii zvimwe zvamuri kuitawo kuedza kupodza mavanga uye kumisa unyaya yemhirizhonga iyi?
Zvimwe zvezvinhu zvatagara tichiita semusangano weselo ndizvozvo zvekugara tichiunganidza vanhu kuti vanhu vagare vachitaurirana even paunoita muonero wakasiyana. Saka tagara tichiunza vanoona nezvematongerwo enyika muno South Africa vehurumende yeZimbabwe kusanganisira vana ambassador amadziripi nana consular general vekuZimbabwe. Tagara ndizo nyaya dzatinombodzeya. Parizvino chatiri kuzama kuita ndechekuti titarise kuti kune tension ndekupi, but also titaure neutungamiriri weSouth Africa kuti vakawanda vabude vachikondema chiitiko chakaita sechakaitika svondo rapera, kuti hapafaniri kuwana vanozama kutsanangura kuti aiwa zvazodai nekuti zvanga zvazodai, chiitiko chakaitika svondo rapera hachifaniri kumbowana any excuse from any reasonable person. Saka ndozvatiri kuzama kuti tigadzirise titaure nehurumende kuti aiwa ngapatsvagwe nzira dzekuti uyu hausiwo mugadziridzo, mugadzirirwo unoitwa maonero akasiyana pavanhu. Vanhu havafani kusvika pavanotora mutemo wachiisa mumaoko mavo. Saka tine misangano yakawanda yatiri kuita, imwe yatiri kuronga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri vari parunare muJohannesburg. Muzvare Mary Mbaiwa vabhadhariswa mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika kana kuti 60,000 mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wewanano kana kuti Marriages Act, apo vanonzi vakanyepa kuti vaive murume wavo vasati vatanga kunetsana vaConstantino Chiwenga vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vainge vatenda kuchata navo, asi vachiwenga vachinzi vairwara vari kuIndia. Mutongi wedare raMajor Street vaLazani Ncube vasendekawo kuenda kwamuzvare Mubayiwa kujeri kwegore vachiti vasapare imwe mhosva yakadai. VaNcube vativo muzvare Mubayiwa vanokodzera kupiwa mumwe mukana, uye kuvaendesa kujeri kunogona kukanganisa zvakanyanya utano hwavo sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Vativo kuda kuvapa mutongo wekuti vanoshanda pachena kana kuti community service munharaunda kunonetsa vanenge vachifanira kuona kuti basa iri raitwa nekuda kweurwere hwavo. Gweta ramuzvare Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vati vanga vasingakwanise kutaura pavanga vari. Dare raMajor Street mumasvingo nhasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa kanzura weward 4 webato Residents Coalition for Change pamwe nenhengo mbiri dzebato iri yekuita musangano wekutsvaga rutsigiro vasina kupiwa mvumo nemapurisa pasarudzo dzemabi elections dzichangobva mukuitwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vafarai kutima vachirasa nyaya iyi vati dare rashaiwa umboo hwekusungirira vatabe vavingisai nerupandai pamwe naamai Margaret Chakabuda avo vakasungwa muna ndira vachipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongero enyika zvisiri pamutemo. Gweta revatatu ava vaPhilip Shumba vekwamutendi muDC and Shumba Legal Practitioners vaudza Studio 7 kuti dare raona nyaya iyi isina maturo ose.
Navamusvutsisi vanga kune kupokana kukuru, uye hakuna kubudisa pachena kuti mhosva iyi yanga yakaparwa here. Vagutima vanova ndivo vatonga nyaya vaona zvakakodzera kuti vatatu ava vanzi havana mhosva uye havana chokudavira, saka vese vabva vasunungurwa.
Vatabe vati vatambira mutongo wedare nemufaro vachiti zvabudisa pachena kuti mapurisa akavasunga ainge achiita zvisiri pamutemo.
Ndinofara zvikuru nokuti mutongo wedare wataura kuti aiwa ava havana mhosva yakapara, nokuti musangano wavaita it was more like a social club yekuti vanhu vaida kusangana vaita nyaya dzenyaradzo kuti makontributions akaita wakamira sei. Saka vanotipa mutongo mavo vati aiwa iwo mapurisa ana kuita mainvestigations akakwana.
Vatambe nevamwe vavo vakasungwa musi wa 17 ndira apo vaita musangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemakanzura muward 4 umo mavakazokunda pasarudzo dzakaitwa musi wa 26 kurume. Vachishandisa mutemo wemaintenance of peace and order mapurisa munguva yesarudzo akasungawo nhengo dzeccc dzinosanganisira vaeliot Mabeza kuBaitbridge, vapo mudhini ba Edson Mizira na ba Regis Mishupche Gutu kukadoma kwakasungwa vanhamo makaza na ba Dennis Murombedzi nenyaya yekufamba vachitsvaga rutsigiro vachinzi vaita ruzha rusingabvumi pasi pemutemo weCriminal Law and Codification and Reform Act. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.
Tsvakurudzo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI pamusoro pesarudzo dzemabielections inoratidza kuti paikunda ZANU-PF yaikunda zvine mutsindo zvichienzaniswa nekwaikundwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tsvakurudzo iyi yakaratidzawo kuti TCCC yakaita zvakanaka musarudzo kudarika MDC Alliance. Godfrey Mangudya anotipanya inotevera.
Vavekezela gumbo au vakatungamira tsvakurudzo iyi vanoti vakaonawo kuti bato reTCCC rakakunda munzvimbo zhinji dzakakundwa neMDC Alliance muna 2018 asi yakakunda nemukana mudiki diki.
Ende izvozvo reva kuti opposition recommend ikuramba chidonha. Ikuramba chidonha vanofanira kuita kufamba extra mile kuti varectify izvozvo. But CCC inokadza kuti inopefoma kudarika MDC Alliance.
Asi vati zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvinoratidza kuti kunyange hazvo TCCC yakakunda musarudzo dzemabielection, uwandu hwevanhu vakavhotera nengo dzeTCCC idzo dzakakwikwidza sarudzo dza 2018 pasi pebato reMDC Alliance wakadzikira. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera ZANU-PF mabielection munzvimbo dzayakakunda muna 2018 wakawedzera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera TCCC musarudzo dzemabielection wakadzikira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushishidzirwa.
Zvatikuona pa mobilization yevanhu haisi that strong compared to zvaitika during maearly 2000s. Hoja mobilization chayo chayo ikuramba ichipikira kumaopposition. Mayouth yakawanda hasi kuenda kuvhota, vanhu vakawanda havasi kuenda kuvhota.
Vagumbo vatiwo panofanira kunge paine kudyidzana kwakanaka pakati pemauto enyika nevanopikisa sezvo vanodzivirira nyika ava vachionekwa sevanotora divi.
The military has created fear muhana dzevanhu, vanhu vanotya. Saka vanhu vanofunga kuti tiite transition muZimbabwe tofanira kunge tine support yemilitary.
Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vati vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZDI vachiti mapata anopikisa akaita seTCCC anofanira kushanda zvakanyanya kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Vanhu vanoshandira vari kumapato vanopikisa vanofanira kupinda muvanhu vokokorodza vanhu kuti vave vanovatsigira, kwete kungoita zviya zvekuti vari pasocial media atazoenda kumhondoro tikadai tikadai.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bonu vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZDI yaburisa zvavagara vachitaura kuti vanhu kumaruwa vanobuda kunovhota vakawanda nekuda kwekuti vanomanikidzwa kuvhota pamwe nekupiwa zvinhu zvakaita sehupfu, fotreza, mbeu nezvimwe izvo zvisingawanzoitwa mumadhorobha.
Hazvinoona kuti zvimwe zvinhu zvinogonange zvichipiwa vanhu vakuru zvavanofarira, vechidiki vanogona vasingazvifariri. Saka tinoona kuti vechidiki vanogonange vachitarisa kuti raramo yangu ndoiita sei, ndo zvavanenge vachimhanyisana nazvo. Vari kumagaba, vari kumupedza nhamo, vari mutsaundi, vari kumaketswe, ndozvo zvavari kumhanyisana nazvo. Nguva iri kurejista vanhu ivo vanenge vasipo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuTCCC sezvo vakuru vakuru vebato iri vange vachiri kuzeya zvabuda mutsvakurudzo yeZDI. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti
hazvina zvazvinovabatsira nevavanotsigira varohanya neZimbabwe Democracy Institute yavo kuti vavanyepere kana kuti vazvifadze nenhema vachiti musangano weZANU-PF wakahwina nokuda kwokuchisidzirwa kwevanhu. Hapana kana munhu wakambochisidzirwa, zvekare havana umbowo wezvinhu zvavari kutaura.
Mumabielection TCCC yakakunda maconstituents 19 uye ZANU-PF ikakunda maconstituents mapfumbamwe. Muna 2018 ZANU-PF yainge yakunda maconstituents manomwe, MDC Alliance ikakunda maconstituents makumi maviri nemaviri ange achikwikwidzwa aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende South Africa inoti vanhu vanodarika mazana matatu vakafa nekuda kwemafasha mwemvura kuKwaZulu Natal kuDurban. Hapasati pave kuzivikanwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa here mumafasha muaya. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vanoti vanofara kuti vapenyu asi vakarasikirwa nebasa rekutyaira marori sezvo zambuko ravanoshandisa rakaeredzwa nemvura. Ngati nzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Sisiri mvurampengo iyi yakafikita mabasa edu zvikuru nokuti veni mugwagwa inoenda kumapotsu kwatinotora basa racho akadhemejeka poti yakatombomira kushanda. Tikangonzi fedha notice saka wazhinji watyairi wazhinji chaichaiwo titori kumba takangomirira kuzwawo kuti kana migwagwa ichinge yagadzirwa tozoona kufamba but inoenda hayo Joburg M3 inenge iri kufambika zvaya zvakanaka but amwe marodzi akaita sanana N2 amwe marodzi aya ane mabridge akadhemijika saka I think wana kutombotora maalternative but maalternative acho mazhinji futi mabridge acho akaitwa vashitawe
saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muDurban pane mambonzwa here kuti zvakashaya
pane vamwe kuZimbabwe vakashaya kuarea inonzi Pine Town kune vamwe vakatsimbirirwa mumba ende vamwe vanhu vachiri kutotsvagwa nanhasi unowu saka nhamba chaicha hasati akunazozoti tida kupei nhamba yekuti wangane mumazimbabwe bcause vamwe vachiri kutotsvagwa vamwe vachiri kutofukunurwa vamwe vachikuita sei bhozi dzimwe dzimishaya dzakapazika dzimwe dzavamwe vayeredzwa saka right now vasanga nazozoti vekumusha vedu vanatofa wangane.
Pane magungano amuri here pamune muchitaurirana kuti zvinhu zvakamira sei uye zvekuti vanhu vobatsirikwa sei?
Ya varipo magrupu amwe atotanga kutofomwa izvozvi zvekubatsira vakarasikirwa vamwe havana kurasikirwa neupenyu vamwe vakarasikirwa nedzimba pekugara havana kana chekubata then vamwe vakashaikirana vakashaikirwa havana hama dzimwe dzakasara vari kubatsiranawo kubvisa kwavanokwanisawo kuti mitumbi yo inge ichaonekwa ichatorwa kana kuendeswa kumuZimbabwe.
Chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vachitaura vari parunare kuDurban naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatendi vakawanda munyika vari kufara zvikuru kuti gore rino vachakwanisa kupemberera zororo reEaster vakaungana kumakereke avo kutanga mangwana izvo vakapedzisira kuita makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Godrim Timba anoti panyaya inotevera.
Pastor Ngoni Gweke vesangano reChrist Embers vati vatendi vekereke yavo mudunhu rose remasvingo vanenge vakaungana pamasvingo sports club kutanga mangwana kuti varangarire kumazuva akatambudzwa mwanakomana wamwari.
Saka tinofara nezvatakaitirwa nenyika yedu yeZimbabwe kuti gavhumendi yakatibvumidza kuti tive nekuungana izvozvi sesu tiri kusangana pasports club machurches ose eChrist Embers tichipemberera nokuroverwa kumwanakomana wamwari Kristu Jesu tichirangarira kuchiitiko ichi nezvaatakaitirwa namwari kuti tive tinosangana tinoti toparidza shoko ramwari tichiudzana pamusoro peukuru hwamwari nerudo rwatakaitirwa namwari. Saka zvinhu zvandinofara zvekuti Masvingo provhinzi yose tine tiri pamwe chete takaungana kutanga mangwana from 2 o'clock.
Vamwe vanoti denda reCOVID-19 rakavasuwisa kwemakore maviri apfuura avakatadza kupembera zororo iri nevamwe sezvo mutemo welockdown waisa vabvumidza kuungana. Mumwe mutendi wekuclipsha mumasvingo vano Rest Muchongwe vati gore rino vanotenda mwari kuti denda recovid rakadzikira nekudaro vanokwanisa kuungana nevamwe vachinamata pazororo iri.
Isusu sevatendi tiri kufara zvikuru nekuditwa kwakaitwa marestrictions. Vazhinji vanodzoserwa kuushe hwamwari panguva yeEaster nokuti ndiyo nguva yechirangariro panenge pachirangarirwa kutengerwa kwatakaitwa ruponeso naKristu. Saka taitonetseka zvikuru tichiona kuti vazhinji vaakutira muzvivi zvavo nemhaka yekuti tatisina nguva yekuungana saizvo.
Makereke mazhinji munyika anoungana achinamata nekurangarira kutambudzwa kwakaitwa mwana wamwari vari pamwe chete pasvingo. Vatendi vekereke yeZion Christian Church kana kuti ZCC venyika yose vanoungana pambungo Eastern apo vanonamata naBishop wavo vanhemiya Mutendi. Pambungo panoungana vanhu vanodarika zviuru 50 zvevatendi veZCC vamwe vachitobva munyika dzinopoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr Kenneth Mutata vativo vari kufara nekukwanisa kuungana kwevatendi panguva yeEaster.
Vanhu vazhinji vanga vachinetseka nenyaya dze COVID makore maviri apfuura saka vazhinji vanga vasina kuonana vamwe vari kuonana kekutanga pakuungana kwakadai tinoziva kuti denda reCOVID richiriko asi ivavo vanhu pavachaungana zvakakosha pavanenge vachirangarira nguva yakakosha kudai kuti tirangarire kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotirangaridza kuti madambudziko atakatarisana nawo haasiwo ekupedzisira tinotarisa zuva rekumuka kuti tigova netariro kuti tisarasa moyo kana takatarisana nezvinotishungurudza
vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo vachasanda nemamwe masangano nemapazi ehurumende kuona kuti vanhu vafamba zvakanaka munguva yezororo reEaster
sangano redio rePassengers Association of Zimbabwe richasenge richishanda zvakaomarara apo rinenge riri munzvimbo dzakasiyana-siyana richiongorora zvese zviri kuitika pangava pamugwagwa pangova pazviteshi kuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa uye zvakare chichazenge chichishandawo nemapurisawo pane zvatinenge tichiona tichivazivisawo zvinoda kugadziriswa
gore rapera kunyange vanhu vainzi vagare mudzimba nekuda kwechirwere checovid-19 sangano retraffic safety council of zimbabwe rinoti vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa munjodzi dzemugwagwa mazana mana nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 459 dzakaitika ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godson Timba
zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti ngarava yayo yehondo yemhando yepamusorosoro inotenderera mugungwa reBlack Sea yaita tsaona mushure mekunge chimwe chinhu chaputika asi haina kutaura kuti zvakonzerwa nei asi gavhuna wedunhu reOdessa muUkraine anoti nyika iyi ndiyo yarova ngarava iyi nezvombo zviviri Russia yati mauto ayo amanikidzwa kubuda mungarava iyi zvechimbi chimbi. Murume ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu gumi muchitima kuBrooklyn, New York muAmerica akasungwa muguta iri nezuro Frank R. James ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva dzekuita zvechitororo. Komiti yedare reparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Parliamentary Portfolio on Foreign Affairs and International Trade iri kukurudzira hurumende kuti iunze kudare mutemo uri kuda kudzikwa nenhengo dzezanupf wepatriotic bill unonzi wakanangana nekuda kumisa zvarwa zvezimbabwe kusvibisa zita renyika kunze. Asi vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekuda kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa vanoda kunzi vafire mumbereko nehurumende. Hurumende yave nemakore ichiti iri kuda kuti bhiri iri rive mutemo. Asi mabhiri akadai anounzawo mutauro pakudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dziri kuti anodzorera kumashure utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozivikanwa webato rezanupf vaAlex Kakanje.
Uri mutemo unokurudzira vana veZimbabwe kuti vave nyika yavo nemwoyo wose kuti mwana wese weZimbabwe asafunge kuti kune chimwe chinhu chinokosha kudarika nyika yake. Mwana weZimbabwe asafunge kuti kune humwe upenyu hwaanogona kupiwa nevanhu unodarika kukoshesa nyika yake. Mutemo unorambidza mwana weZimbabwe kubuda muno muZimbabwe achinotaura zvakashikata pamusoro penyika yake. United States of America uno Biden Pacific zvinongoreva kuti unofanira munhu anoda nyika yake nemwoyo wese, munhu anonzwisisa hwaro negwara renyika yake, munhu anoisa zvinangwa zvenyika pamberi.
Saka tiri ipapo vari kurwidzana naro iri vanowaneiko pazviri?
Mutemo uyu kana ukapasiswa, mapato anopitisa ari muZimbabwe anopinda zara, nekuti tinovapa mari kukonzeresa minyonga muZimbabwe, tinovapa mari kubvuma kupfekwa nevachena semagambo muhovhorosi. Vachena kana vaakuda kunguruza vakafanana nana kuti nyamukadini madhaka haupindi netoka bhava kuteka gambuti saka mavakozvishiri padaro muzimbabwe mazhinji acho magambuti ivakaipa zvirango zvoupfumi zvichingana 1999 zvakatopfekedzwa bato remdc neanotangirai ivo anakamisa nhasi saka vanoziva kuti kana rikangozira kuti moto hakuchisina kubuda kunzuku nyika uchinosoroanyika kuti uwane shukamba mako kuti uwane kuvakaimba kuti uwane kutenga motikari kuti uwane rugare
vasiri mune zvematongerwo enyika vanosarawo vakamira papi narobhiri
veruzhinji rwenyika ndo vachanyatsobhenefita zvikuru nekuti zviri pachena kuti mwana haatenderwi kubuda mumba make achinoshoroboza baba kana kushoroboza magariro emhuri nevavakidzani nekuti paanonoshitorokodza zvimwe zvacho zvizhinji ndezvekunyika asi zvinhu izvozvo havaite zvekuprofita vanoudzwa nevana vetu vezimbabwe ari panyika.
Mutungamiri weZimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozivikanwa webato reZANU PF vaAlex Kakanje vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava.
Kamu chemutemo chinoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kutaura nekunze kwenyika zvichiropodza nyika yedu. Munhu anenge abatwa awanikwa achitaura makaipa kana mashoko angasvikisa chimiro chenyika yeZimbabwe, mutemo uri kurenga uchitaura kuti ngaasungwe aendeswe kana kujere.
Saka kuzvizvarwa zveZimbabwe mutemo uyu wakanaka here kana kuti wakaipa?
Muchidimbu ndinoona uri mutemo uri kuda kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwe mumwoyo wazvo kuda nyika yavo. Mutemo unomanikidza rudo, rudo rwekumanikidza. Maonero angu ini ndinoona uri mutemo wakaisoshata zvakanyanya, wakaipa chaizvo, nekuti munhu haamanikidzwi kuda nyika yake. Kuda nyika yake zvinhu zvinoitika marenge nekuona matongerwo airi kuitwa. Mutemo uyu uri kuuya kuzosunga muromo wevese vanenge vachitaura kuti munyika maita corruption, kusunga muromo wevese vari kutaura kuti vanhu vari kurohwa, vari kudzvanyirirwa marenge nekodzero dzavo dzekusonga kuzere. Tinoona uri mutemo uchashandiswa nevari kutonga kuti vagadzirise nyaya pakati pavo neavo vanovapikisa.
Ko ivo vari kufarira kuti mutemo uyu ugadzirwe vanowanenyi pazviri?
Chandiri kuona inini ndechekuti vanhu ava havasi kuda kusoropodzwa maererano nematengero matongero avari kuita nyika. Kana ukasumuka nhasi uchitaura kuti muzvipatara muna mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinofanira kunge zvichirapiswa varapika zvinonzwa soropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kudharifa vega vamwe vachikwangwara vachidya nhoko dzezvironda zvinonzwa soropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kuba zvicherwa zvenyika vachibudisa vachiendesa kunze kwenyika zvinonzwa soropodza nyika. Izvezvi zvandiri kutaura nhasi uno, zvandiri kutaura paindavhiyu paStudio 7 zvinenge zvisisabvumidzwe, zvisingachatenderwi kana mutemo uyu wavapo. Saka ini ndinoti mutemo uyu waisirwa kunyaradza avo vanopikisana nevari kutonga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kupiwa nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai kuti vanyorese kuvhota pamberi pesarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti mugare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 14 Mabasa 2022, President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe ukudla okudliwa kakhulu isithwala, ngakho kuza kuba nzima kakhulu nxa impuphu ingakhwela, ngoba imizi eminingi kuyabe kungasadliwa. Abantu bazakufa ngendlela okuyiyo yona, okuyinto futhi ebuhlungu kakhulu nxa kungayekela ukulungisiswa kusasemasinyane.
Ihlanganiso yabakumsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhuphule intengo yempuphu kanye leyesinkwa. Melo weZimbabwe leSouth Africa uvinje ukukhuluma emthandazweni wesikhumbuzo sikamuyi u-Elvis Nyathi obulewe ngokutshiswa izizalwane zeleSouth Africa.
Hayi, kubuhlungu kakhulu. Inyathi family akusiyo yodwa elahlekeleyo, silahlekelwe sonke njengesizwe. Siyasifisa into enje ibuye yenzeke futhi empilweni.
So sele insuku yezingatsho lutho ukubana eleZimbabwe linanze iminyaka engamashumi amane lambili 42 yathola uzibuse enkosini o-Independence Day uzawenzelwa wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yabakumsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhuphule intengo yempuphu kanye leyesinkwa. Umgodla wempuphu oyisilinganiso se-10 kg ukhuphuke ngesilinganiso songamashumi amahlanu lambili ekhulwini 52%, kusubiza amadola weZimbabwe edlula inkulungwane lenxenye. Zimbabwe dollars 1,665 usuka kumadola inkulungwane lekhulu 1099. Wathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ukukhuphuka kwentengo yempuphu kubikwa kubangelwa ekungahlaliseki kwentengo yempahla eningi emkambo emhlabeni jikelele ngenxa yempi ephakathi kweRussia leUkraine. Abenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe bathi ukukhuphuka kwentengo yempuphu lesinkwa akukho eZimbabwe kuphela, kodwa lakwamanye amazwe angomakhelwane agoqela eleBotswana leSouth Africa. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi uhulumende kumele ancedise ukuthi intengo yezinto ezimqoka empilweni yabantu ingaqhubeki iqansa.
Uhulumende ufanele enze konke okusemandleni akhe ukuthi impuphu ingakhweli, noma yini efaneleyo engasozidilize umkhono engasoziyenza impuphu iqinise ishoda. Konke lokho kumele akwenze ukuze impuphu ingaduli kulalokho evele ikho khona, ngokuba abantu abaningi vele iyabehlula ilapho ekade ikhona. Ngakho-ke ingakhweli siya phezulu kuza kwenza ukuthi abantu abaningi balale bengadlanga. Kakuncediswe-ke abantu ngayo yonke indlela ukuthi impuphu ithengeke ukuze abantu babe lokudla.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongikazi emele abongi engumgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association uthi imali abayiholayo incane kakhulu ayivenelisi ekudleni.
Sibone ukuthi umpuphu lesinkwa sikhwelele kakhulu, kodwa sibone ukuthi vele ama-salaries ethu akhwelanga, kutsho ukuthi vele asisakwanisi ukuthi sithenge ukudla kuyakhwanayo ngendawo yokuthi izinto kathesi ziyadula ama-shops. Siyakhuthaza ukuthi i-government ikukangelele lokhu isifakele imali iyakhwana ukuthi sithenge. Bangasifakela i-US dollar leyana iyakwanisa ukuthi sithenge izinto ziyabambeka.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMatabeleland North enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi iholo labo limi ndawonye kodwa intengo yempahla ikhuphuka.
Ukukhwela kwempuphu esivuke sikubona namhlanje sokuphinde kwaba lusizi kakhulu, ikakhulu abasebenzi bakahulumende. Lokho sikutsho ngoba nanku intengo yezinto iyaqhubeka phambili ikhwela, kodwa umholo wethu lokhu umindawonye awukhweli. Imali esiyiholayo ayisoze yenelise nje ukuthenga ukudla okudingakala nsuku zonke.
Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi impuphu yiyo ebambe imizi eminingi, ngakho kuza kuba nzima.
IZimbabwe ukudla okudliwa kakhulu isitshwala, ngakho kuza kuba nzima kakhulu nxa impuphu ingakhwela, ngoba imizi eminingi kuyabe kungasadliwa, abantu bazakufa ngendlela okuyiyo yona, okuyinto futhi ebuhlungu kakhulu nxa kungayekela ukulungisiswa kusasemasinyane.
Imizamo yokuxhumana lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe, uMnumzana Thafatswa Musarara, yehlule ngoba ucingo lwakhe ludotshwe ngunobhala wakhe ongathandanga ukuveza ibizo lakhe. Kodwa ke uchaze ukuba uMnumzana Musarara ubambekile ngemihlangano akuye kusukela ekuseni. Umbiko okhitshwe inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uchaze ukuba ukukhuphuka kwentengo yokuthenga amabele engakaze agaywe abe yimpuphu ikhuphuke ngamashumi amahlanu ekhulwini i-50%, kuthi ingqoloyi yakhuphuka phose ngamashumi amabili ekhulwini i-17.8%. Inhlanganiso le ichaze ukuba iyaqhubeka ikhulumisana logatsha olubona ngokulima lolwemali ukuba intengo abathengisa ngayo ingakhami uzulu njalo kungabi lokusilela kwempahla. Kunyanga edlulileyo ngombimbitho, inhlanganiso yeGymers yakhuphula intengo yempuphu ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Ilizwe leZimbabwe lithenga ingqoloyi yesinkwa kwele Russia ukuze lenelise ukupheka izinkwa ezanela uzulu elizweni lonke. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ebezisemthandazweni wesikhumbuso sikamoyo Elvis Nyathi obulewe ngokutshaywa kwele South Africa zalile ukuthi ummeli weZimbabwe uMnumzana David Hamadziriphi akhulume kulo umbuthano. Uthuso Khumalo usihlalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo mthandazo uqale ngabe bebuthene laba behlabela ingoma ezincoma umuyi uNyathi. Kodwa ke kuthe ngokubizwa kommeli weZimbabwe kule South Africa uMnumzana David Hamadziriphi ukuthi akhulume, kuhle kwaqhamuka ingxabangxoza abantu besala ukuthi akhulume. Abebesala bebesithi uhulumende weZimbabwe wenze uElvis waze wazofela kwele South Africa ngokwehluleka ukubusa kuhle ilizwe. Kodwa ke ngaphambi kwalesi sihlakalo uMnumzana Hamadziriphi utshele Studio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe udabuke kakhulu ngokubulawa kukaNyathi.
This was the horrific death. This was a gruesome death. And it is one which we condemn. It doesn't matter who the perpetrator is. It is not something that can be condoned. This is a human life which was lost in circumstances which cannot be justified in any way.
Izizalwane zeZimbabwe ebezibuthene enkonzweni yomthandazo wesikhumbuzo sikamuyi uNyathi zikhulelwe lusizi lenyembezi ngesikhathi isidumbu sikamuyi singena eHippo Theatre eJohannesburg ukuze bambone okokugcina. UMnumzana Velempini Ndlovu, isikhulumeli semuli kamuyi, uthi ukubulawa kukaNyathi kubachiye bephuke kakhulu emoyeni njalo bele mbuzo okwedlula impendulo.
Sihlulukelwe, sitamile, siyakhala kakhulu, asikholwa njengoba kwenzakala manje ukuthi namhlanje sizomvalela sokugcina lana kumemorial service. Uyahamba nje uyekhaya, uzohamba ngumuntu othule, kanti wathi mayezwa kule lizo wezwa ehambela ngenyawo zakhe.
UMnumzana Bonman Khumalo okhulumele izalwane zeZimbabwe kule South Africa utshela bebebuthene laba ukuthi ukubulawa kukaNyathi nesihluku esikhulu engelacala sekujiye iningi labeZimbabwe besesaba ukuphila kwele South Africa.
Hayi, kubuhlungu kakhulu. Inyathi family akusiyo yodwa ilahlekelwe, silahlekelwe sonke njengesizwe. Asifisi into enje ibuye yenzeke futhi empilweni.
Isizalwane seSouth Africa uMnumzana Peter Mushosho uthi njengabantu beSouth Africa bacela uxolo.
Generally, I want to apologize to Zimbabweans because we are not expecting as South Africans that such in South Africa can kill our fellow black brother in South Africa. We really apologize on that. At the end of the day, Africa must be one.
Ngeviki ephelileyo, uNyathi lomkakhe uNkosazana noMsachuma bebezibukelele imidlalo yokulingisa kumabonakude komakhelwane wabo elokishini eDeepsloot lapho abebehlala khona. zukuzuku bezwa abantu behlaba umkhosi phandle begijiniswa liqembu lezalwane zakule South Africa ebelizingela abaselizweni ngokungekho emthethweni lezigebenga. Unyathi laye waphuma wabaleka kodwa bambamba bamkhanda ngamatshe bamtshisa lobanje base bebutholile ufakazi bokuthi akasiso sigebenga. Iningi lithi imfakanyati ibangelwe ngamaqembu asehlume endawana zonke zelizwe ekhankasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Ngemva komthandazo wesikhumbuzo umzima kamuyi uthwalelwe lapho athiselwa khona elokishini le-Diepsloot qede lapho ithimba eluphelezelayo langena indlela lulubhekise kobulawayo lapho azanqotshwa khona omgcibelo. Uhulumende weZimbabwe uphe unyathi inhlonipho yomngcwabo oxhaswa nguhulumende. Nelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Sokusele insuku ezingatsholutho ukubana eZimbabwe lilanze iminyaka engamashumi amane lambili 42 lathola uzibuse. Umkhosi walo nyaka we-Independence Day wenzelwa kobulawayo okungowokuqala embalini yaleli lizwe. Lokhu latholayo uzibuse nomkululeko yokuzikhethela umbuso owawuphansi kukahulumende weleBhilithane. Mavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lenhlalakahle yabantu zona ziveza ukuba lanxa ilizwe lathola uzibuse kumqoka ukuba uZulu elizweni ayithole inkululeko uqobo ayilangazelelayo. Omunye walezo ngcwethi kungumnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi olandisa phezu komahluko okhona phakathi kukazibuse lenkululeko.
Independence is a highly politicized term that refers to a state of deliverance. Independence means or is used in reference to white colonial oppression in the past. Freedom relates to the capacity to pursue ideals, dreams, or visions or plans to the maximum possible extent at any time without any likelihood of hindrance or obstruction.
Ilizwi elithi uzibuse landise ukusetshenziswa kakhulu kwezombangazwe ezokukhululwa kwesizwe. Lapho kukhulunywa ngozibuse kulandiswa phezu kokuncindezelwa ngabelungu esikhathini esedlule. Inkululeko yona ikhuluma phezu kokwanelisa kwabantu ukuthi bafeze amaphupho abo kiso sonke isikhathi kungela kuvinjwa.
Ekuvezeni kwakhe ukuba uzokwenzelwa kobulawayo umkhosi walonyaka wokuthakazelela uzibuse, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yeZANU-PF kanye likahulumende bakwenza lokhu ngenjongo yokusa imikhosi yalolu hlobo lenhlelo zikahulumende kundawana zonke zelizwe phansi kweziqondiso ezedevolution ezimunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Felix Mafa uthi okumqoka okumele uhulumende akwenze ikumanyanisa abantu hatshi ukubavala amehlo nje.
Thina sikholwa ukuthi iZimbabwe sindawonye, asilandaba lo mhlobo, asilandaba lokuthi ulombala bani, sile ndaba le ideological difference ukuthi siyavumelana. Yikho ke mbeusemashonaland, mbeusemidlands, mbeusemanikaland, mbeusemathebeleland, mbeusemasingo, singabantwana banye, asilabandlululo.
Ukusa umkhosi wokunanza uzibuse kobulawayo, uMafa uthi kuyikuzama ukwenza uZulu walelo dolobho akhohlwe lokho okwabehlela ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi owabangela imfa yabaningi esigabeni seMandebeleni nasenkabazwe.
Inhlanhla ikuthi labo ababephatheke bebulala iGugurahundi lokho bekhona ingcosana yakhona ikhona, umgabe uzowalala enga zange dinge uxolo ekhumsane lathi umlotha. Nangu president okhona laye kalandeli isekelo sombuso ukuthi into le ivalwe ilungiswe, hayi benza ufeja feja ngamangcwaba labantu abafileyo.
Lonyaka ilanga le-Independence Day linanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42, leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
to live talk lamhlanje uhlelo asihlizeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nenhlupho ababhekane lazo empilweni. Abahlela izombusazwe bekwinhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi kalikhuphuki inani labavotela amabandla aphikisayo nxa kuqhathaniswa labavotela iZANU-PF. Uphenyo lisanda kwenziwa inhlanganiso le luveza ukubana bayincisana abavotele iCitizens Coalition for Change, CCC, elinqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa loba nje yenze kuhle endaweni eziningi. Uphenyo lolu luveza njalo ukubana inani labavotele iZANU-PF endaweni elinqobe khona beliphezulu kulalelo elivotele lapho kunqobe khona iCCC. Kuchoni lokhu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGesi Dube uxoxele uMnumzana Hlanhla Moses Cuthe wenhlanganiso ye-Freedom Alliance noMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele.
I-opposition iyakuthanda ukugqoka kamnandi izibonakalise phandle ngale, inikeza abantu ama-t-shirts lezinye izinto nje ezingenza ukuthi umuntu akujabulele ukubuya azokuthola lokho noma engasuye osupporta leyo party. So bakubiza bathi i-politics of optics, ufuna ukubonakala and ngalezi suku bathena kakhulu abe-MDC shona lawo bona uphandle noma ungasuwe wabo ungaqinisiya khona. Kodwa bese kusithi manje ukuvotwa bese uzihlalela nje endlini, ngoba abantu beZimbabwe siyakwazi futhi ukuthi bahlangana lokuhlupheka kakhulu ukuthi i-t-shirt manje engayithola yinkalakatha yento. Kodwa balalungelo lokungena deep into ukuphela abantu izinto ezenza umehluko. Izobuya ke izani yona inganikeza ama-t-shirts kuphela, inikeze nezinto ezinkulu, izipromise futhi. And angithi i-ground very unfair. I-MDC i-CCC ingakwenza lokho iyabisi kungabula umthetho. So i-politics zakhona zineziyana. And I think ICCC mayinga ucabangisanga kahle kuza bayikhisimusi nje bathene bagqoka ikhisimusi ukuthi mhla kuphela sibelambile kungenanto abayitholile.
Ye, ncobe ngena khona pho ke muzo uNdlovu thina.
Yes, ngiyamuzwa uNdlovu, ngivumelana laye. IZANU ilazo impahlana zokusebenzisa kumbe singathi ngama resources ekuthatha lesikhwameni sikahulumeni okungayisikho kwabo. Babuye lakho bazonika abantu nje, babuye lokuyiziwiji, babuye lele rayisi bazonika abantu ngokokuqala khona lokho. Kube sokusiza futhi okunye ukuthi bakhankasa bekhululekile abezana. Laba-ke abaphikisayo bangakwazi ukuthi bakhankase, amanye amarali abo ayavinjwa kuthiwe amapholisa kawakho, kodwa kuyegcwala amapholisa amaningi awokubavimba. So ke ngokunye ke okuhluphayo khona lokho esikubona okungabe kusenza ukuthi khona abanye abantu bahle baphelelwe lithemba bangasayi lokuya vota baku opposition, sebenyampise yikhona lokho kuyabe kade kusenzakala ukhetho lungakenzakali.
Yes, singathi Ndlovu kulungiswa njani khonokho ngoba i-opposition xa sisiya kukhetho khona bukhanya kuzahlupha lokho ngoba inombolo zabo ziphansi, kulungiswa njani?
So yiyo ke i-politics le ukuthi ma usubonile ukuthi udlala nomunye igame, udlale team igame yona ikhithima kakhulu team, sasikwenza sisadlala ibhola. Wena ucoach udlalite ukuthi slow down the match. Ngezinye indlela yabethi ukuthi tshintshani leni igame. Igame le, khumbula ukuthi ngesikhathi sempi yonkululeko kwakungela amarali, kodwa abantu bagcina bekhonvinsene, babengena kwakuthiwa ngamali yocatshi. Kungatshenwanga, kwakugoyikha amafulashi kuphela. So mhlawumbe i-opposition kufuze icabange manje ngokuthi benze njani i-campaign yokulwa becatsha, njengoba besho lapho umfowethu ukuthi bagcina bengafikanga ebantwini babo and bengayekela ukufika through i-rally. Sebebona ngani wasokwehlukile, kanti ma usiba creative uzodinga ezinye indlela zokuthi ufike ebantwini bakho noba ungenzanga i-rally yokuthena ukuzibonakalisa ugqoke kamnandi, kodwa uwelelise ukuthi ufike ebantwini bakho babone ukuthi noma kungekho visible kungakhanyi, kodwa ngaphansi ngapha. Njengoba nje sasibona idata malisemanzini leyo lingani lizimele nje kanti libhizi ngaphansi, ungakhangelisisa inyawo zibhizi ziyaraha ngapha ngaphansi ukuze libe lingaphansi kwamanzi.
Ye, so ncube ngenxa sikhangela lina eliku-opposition la kukhanya lenzi kahle.
Kumele nxa singabantu sivume ukuthi kulalapho kungahambi khona kahle, siye ebantwini siye babuza,
singayi ebantwini ngizifunela kumbe kwelami ibandla kumbe ngizifunela mina ngiyimi. Kumele siye ebantwini ngendlela esingathi honest eyokuthi siyethola iqiniso lokuthi kanti bantu bakithi sokuhamba njani, kuyini elifisa sikwenze. Ngathi nasibezwa abantu, abantu bafuna abantu ubumbano, ukuthi abantu zabake bahlale phansi bayekele izinto lezi zokuxabana. Ngoba ungakhangela ku-opposition kakhulu, kuxabana abantu abasendlini eyodwa. Besuka lapho umuntu ayegida athi khona hayi ngiwinile, edle omunye wakhe. Kumbe kufana lokuthi kunje ngithwele i-R20 ngilahlekele i-R20. Ngithi ngihamba umlimani ibusise ndobhe i-R15. Ngibe sengiseqa ngigijime ngitshaye imifululu ukuthi ngiwine imali. Kodwa mina ngilahlekelwe kusho ukuthi ngenye indlela lokho ngilahlekelwe i-R5. Angikafiki lapho ebengivele ngikhona. Luhlupho olukhona lona lolo. Angithi uyabona khathesi i-CCC ithi yona ifuna ukubisa uhlelo ebantwini. Ungakukhangela kwinto yakho uza kuthetha uhlelo luya kubona bovele abayiba bebephethe kuyo i-CCC.
Ngilongisamuza lapha ke unxibe uthi ukhanya uzani ke abantu abaphikisayo bathiya egabheni.
Akukhangelelwanga ukukhulula ilizwe, kukhangelela iphawu. Ungakhumbula kule mbali esikhe sayiphiwa ngesikhathi kuzanywa ukuhlanganiswa iphathi kuqale eka-Welshman le-MDC uTsvangirai Sampilo. Uyasho ubithi ngelinye ilanga ukuthi yena wehlula khonokho ngoba abantu baqalisa ukubuza ukuthi mase kuthathwa le constituency inikwa leyani phathi nge-coalition then sesithatha ama-positions. Babe sekhuluma ngokuthi thina phela sesihlale kakhulu lapha njengezanu bayikhuluma ngabo mafika izolo. So leleli gapha livele lidingani, leleli gapha eyokuthiwa kilwa yilo kufanele uculo lilahlelwe le kuvulwe ispace kube lesiziba esikhulu abantu bavumeleke ispecial uma bevumela ukuthi isiziba sethu lesi hlalelani khona la mzahlala phana sijike namahuka yethu sihlale siqoce sithinhlanzi zethu kamnandi kanye kapha. Hayi kuhle kufakwa amagabha kule nkinga yakho nabo vele ungavela kufakwa amagabha and amagabha agcwele eZimbabwe.
Lapho lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo nomnumzana Hlahla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance bebexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezimbalwa ezibulewe yengozini yezulu lesikhukhula ngomvulo eDurban kwele South Africa. Omunye wabafeleyo yisihlobo umsifica mfundo Oliver Manyandevu. Yena-ke uthi sebezama ukuthwala isidumbu somufi labanye abawele yingozi le zisiwa eZimbabwe. Futhi kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala ePinetown lapho kulamankampani amaningi abadilikilwe yisakhiwo abahlala kiso abanye babo bachabalala kusehlakalo lesi. Badabuka eZimbabwe sebedinga imali yokuthwala izidumbu zalabo abafele engozini yezulu leli. Abezindaba be-Associated Press babika ukubana izulu lesikhukhula eline-Edebe lendaweni eziningi zakwaZulu Natal libulele abantu abangafika amakhulu amathathu 300. Mandi vuti wetu sa wenzangale eDurban.
We lost one of my cousin's sisters. Her name is Lorraine Nyandevu. She stays in Warren Park in Harare, but we are from Mondoro, that's where we come from. So now we are trying to work out the paperwork and so on.
Nami ngikhona pa ngifelwe isihlobo sami, so sizama ukuthi khona manje sihambise isidumbu sakhe.
Ourselves, we are trying to organize for four people or four bodies to be taken back to Zim. One of which is a couple. That's what we are trying to do at the moment.
Kulabanye njalo ababhubhe khonapha ke kule South Africa ikakhulu endaweni okuthiwa yi-Pinetown eDurban. So sizama ukuthi sibonisane njalo siyacela ukuthi abantu loncedo basisize kakhulu ukuze sihambise izidumbu zabantu laba. Abanye abathunileyo ngabantu akade bechakudile
abami. One of which is a couple. And that's what we are trying to do at the moment. And we understand, though, that in the flat where this happened, the block of flats, quite a number of Zimbabweans passed on.
Osikwetsa Mfundo Oliver Nyandevu, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Lapho limuzwe exoxa le Studio 7 eseDurban. Iningi labe eZimbabwe abahlala kwele Botswana bakhangelele uphuma kusukela lamhlanje belobhekise ekhaya ukuyadlalela ikhefu lepasika lezihlobo labangani. Lokho kuza ngesikhathi amazwe amaningi aziyekethise izikhonjiso ze-COVID-19, ikakhulu ukuvumela labo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo ukuthi bachaphe umngcele kungela sidingo sokuthi bahlolwe i-coronavirus. Intethelo zendaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Haveron kwele Botswana.
Iwofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithule naleli phezulu laba amabhasi lifake isicelo zokuchapha zisiya eZimbabwe nekhefu lephasika. Ngendlela yokulandela isiqondiso ze-COVID-19, iZimbabwe yafaka umthetho wokuthi amabhasi kumele aqale acele imvumo e-ofisini yomeli weZimbabwe ese-Haveron. Inani lamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana kanti silehlile ngesikhathi iningi lingazimiselanga ukuhamba ngenxa yemigoqo ebidalwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa kukhanya sekule nguquko kulesi simo ngoba iningi selingena indlela ngesikhathi sephasika. Lokhu kulandela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamazwe atshiyeneyo emhlulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana, South Africa kanye leZimbabwe. Umnumzana Fortune phakathi no-Olebhizimusi yokuthwala impahla uthi abantu bayaphathisa ngobuningi noma nje kungakakhanyi ukuthi abanye bazahamba.
I-first trip yami lami ever since ulifte ama iloku zenu ukuthi akusafunakali iloku i-PCR ngiyabe ngiqala. Abantu bayaphathisa baba, abantu bayaphathisa. Inkinga yokuthi uyabona nxa ukuthi i-route yakho ayifiki la yakho abafuna impahla ziye khona, yikho lapho kule challenge khona. Okunye nje engakutsho ukuthi uyabona umnyaka usaqalisa, so abantu bebethumele kakhulu ngekhisimusi. So kathesi abanye ngabasabaza ngokuthi basebenze ukwenza ukuthi bathole imali ukuthumela. So akufanani like ukujika e-Easter ayifani nekhisimusi.
Osendleleni elubhekiswa kobulawayo suka eHaveron umzana Amos Ndlovu uthi noma nje kungakabi labantu abaningi emgwaqweni kuyaphithizela kulamanye amakhefu asanda kudlula ngesikhathi se-COVID-19.
Kukhanya it's busy, abantu basendleleni ukukhupha ama-restrictions awe-PCR test kulabo who are fully vaccinated could be the reason why abantu abaningi befisa ukuya ekhaya. It means it's cheaper ngoba they don't have to do ama PCR tests.
Lo ngumbono kaNkosikazi Emily Dube othi kathesi intengo yokuhamba isiyehlile ngemva kokuthi kususwe umgoqo ohlolwa COVID-19 kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo.
Sekuzabalula ukuhamba kathesi ekhaya nxa ama PCR test lawa engasenziyo. Siyakubongela lokhu ngoba bekuvele kunzima ukuhamba ucabanga kabili kathathu ukuthi hey imali engizayiluza leyo kuphenduka sengiluza futhi kube ngcono kube lobubelo. Sizahamba lathi sichele sile emakhaya sibhathele abantwana ama grocery e-holiday.
Ngenxa yesimo se-COVID esiqhubeka sisiba lobubelo eleBotswana selivule umngcele wematseloje ongakhatshani lowe Plumtree. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa ukuphithizela emngceleni weplumtree leRamukhwebana ngesikhathi sekhefu lephasika. Lonyaka ikhefu lephasika liza ngesikhathi eliZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lambili lathola uzibuse. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Singekehlukani sihlobo ngokuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yabakomsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhubule intengo yempuphu kanye leyesinkwa. Umeli weZimbabwe weleSouth Africa uvinjwe ukukhuluma emdandazweni wesikhumbuzo sikaMoyi u-Elvis Nyathi obulewe ngokutshiswa izizalwane leSouth Africa. So kusele insuku ezingatsho lutho ukubana eleZimbabwe linanze iminyaka engama-42 lathola uzibuse emkhosini o-Independence Day uzawenzelwa kobulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uFrancis Jeremiah sithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.